isusufe Harare Residence Trust tinoti guta reHarare riri kuenderera mberi richipinda mumaringati zvibvumirano zvisinei nekusimudzira kufambiswa kwemabasa muguta reHarare. Zvibvumirano zvizhinji zviri kuitwa neCity of Harare nemakambani akasiyana-siyana zvakanangana nekupfumisa waridzi wemakambani iwayo. Dambudziko riri kuda kuti rigadziriswe inyaya yekuti zvikamu zvinokwana 60 kubva muzana zvemvura zvinenge zvabva kubottled Jeffrey zviri kurasika munzira kuburikidza nemapombi asakara achembera ari kududza uye mvura iri kubiwa wachiconnecta zviri kunze kwemutemo. Izvi zvose zvekupinda muzvibvumirano nemasangano kuti wagone kuti vari kuda kugadzirisa nyaya yekuchengetedzwa kwemvura, kutambisa nguva, kutambisa mari yewagari. Chiripo ndechekuti pane anenge aona kuti pane mukana wekuwana mari inopinda muhomwe dzavo. Handioni danho ratorwa neguta reHarare riri danho rinobatsira kuchengetedzwa kwemari yemvura, asi zvinotoparadza mhomwe yemvura muguta reHarare.
Kuti vaite zvibvumirano izvi nemakambani akasiyana-siyana, havapiwi mvumo yacho nevanhu here?
Ndizvo zvandati, vari kutambisa nguva yevagari nekuda kwekuti makancelors edu atakasarudza anoziva kuti akawana simba kubva muvagari, zvichireva kuti zvese zvavanofanirwa kunge vachiita vanofanirwa kunge vachizvitora kubva kusimba ravapiwa nevagari. Zvino pavaakusvika kupinda muzvibvumirano izvi, tinoona kuti washandi wekanzuro wakapiwa simba guru neEden Councils Act, asi constitution yenyika iri kuti mugari anofanirwa kuve anowe pakati kati pekutongwa kwekufambisa nekufambiswa kwemabasa mumaguta. Saka muguta reHarare tinoona kuti wagari hawakosheswe nemacouncillors, hawakosheswe nevanoshanda vari vatungamiri muguta.
Munofungei nenyaya yemaprepaid meters ayo ari kuda kuiswa muvanhu neHarare City Council?
Kubva mugore ra2015, 2016, 2017 wagari vakabuditsa pachena kuti hawagamuchiri chirongwa chemaprepaid water meters.